manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriro wavamonzora Valoid Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reproject 263 rinoenda kudare High Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuripa gwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kukata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa zvisipasingateerwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Ndikaona zvisina kumaturo nekuti hautange warepa ozoda kuripa kubvumidzwe. Saka tinofunga kuti mutemo wedu MDC our constitution was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa. Vari kuda kutenderera mberi vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri unobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora ende magumo acho takazomaona. Nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaa kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matano amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko, kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndo nyaya yandiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe bato MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutawiriro vamwonzora valoiti damba avanoti avasikuvhundutswa nedano ravamarara iri sezvo vari munhu mutsva mubato reMDC uye akajiwa navamwonzora.
Chekutanga tinoda kuti ndizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisanga pinda imomo muvamarara munhu mutsva akataka kupindawo neappointment kunational executive vakaita kuappointa kana kudiomuwa navamwonzora mugore ra 2021. Kama members tena anodongwa na president pamutemo weMDC. Wamarara kuburidza neizvozvo havasi vambopinda manational council yeMDC mupenyu hwavo hwese. Wamarara havazibumbirire mutemo reMDC. National council izvo yakagara ine power ndiyo ine the supreme decision making body in between congress. Saka kuburidza neizvozvo izvo mukatipa kuti article 16 yemusangano. Havana kuidema mapepa wapo wakaenda kukoti. Ile National Council inogara, igoona, igotarisa maprocesses kuti inoita, inoitira ndeipi, tikasa makost ekunja vanhu, tikasa makost ekuti tiite process yeye. Saka vamwonzora vakanominatwa uncontested and unopposed nemamembers eNational Council. Ivo vamarara vakanga varimo, vakaramba vakagara, vakanyarara, nekuti mhepo inge irimo wangu waona kuti havakwanisi kukurira.
Asika vadamba vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamwonzora kana kudomwa kwavamwonzora kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Izvinotaurwa nemunhu akaruza nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupfuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinozogara tichiti kudii. Pachirungu kachirwere akanonzi exercitis nekuti munhu aanuza arungotsvaga mhosva kunemera kushipisa dzari musangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa, kongresi inoenderera mberi, hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tikuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumbiro remutemo MDC. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamwonzora kana isusu navamwonzora haitive kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi yekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitu ya 2006 yanga tiripo vamarara vasinga vasipo. Kongresi ya 2011 kugirowayo yanga tiripo vamarara vasinga vasipo. Ya 2014 yanga tiripo vamarara vasinga vasipo. Saka tiri kutaura nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana dzichiitwa zvinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora valoiti damba vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reproject Vote 263 nezuro rakakwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare remanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavhoti repadande mutande kana kuti Electronic Voters Roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavhoti remapepa iro rarinoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 100 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti komisheni yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira ZEC kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavhoti repadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weproject Vote 263 vaYangason Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho, isu seproject Vote 263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection Zimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa 7 November. Tamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaura maelectoral act yedu. Saka tavanyorera tamba kudero musi wa 9 November komishini yakareplya kana kuti basi rinoona zvemaelections rakatipindura richitiudzai kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa rihard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pa hard copy ari 187,000 nekuti vari kuti varikuchaja dollar rimwe chete pabepa revoters roll rinovari pa hard copy. Saka isu tagara pasi organization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Commission inoona nezvamaelections inenge yatura mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isu tanyora tsamba kumakoti tichiendesa commission yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voters roll pa electronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunzi nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll pa electronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Commission yekuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda a big factory yekutinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kutinge tichitakurwa pacommission tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kutinge tichakura voters roll iri makopi esisina nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kutinge tichiri analyze because chikonzi chaita tinge tichida voters roll inyaya tichida kuona kuti voters roll ari kushandisa padelimitation harinawo here atinoti pachiu maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno commissioners of mechi announce maprovisional boundaries. Saka takaida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora sting voters roll so that pavanobvisa maprovisional boundaries avo tinge tichifambidzana nawo. Isu tinoda voters roll ripa electronic copy nekuti ndonenge rakatichipira hatikwanisi kunge tichibvisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzero zvaita kuti isu tinge tichiti kucommission ngaiti voters roll ripa electronic copy asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Parizvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingosanda nemaloya ecba zimbabwe dasemengait.
Mukuru weproject vote 263 vayanga Soni Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataura izvi pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma pfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
HaRare tapinda dambudziko rekushomeka kweambulensi titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma takuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo. Basi dzinonga dzakutidhurira apa tine murwere wetichida kuratisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. Vadhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro raiti yavo kuhutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vati matenda wakuti motikari zinota kura varwere muguta isho mazvakanyanya vachiti pari zvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga varwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga maambulance. Ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tiri kuda 25 maambulance. Atisikushika 7 kana 8.
Vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichiziya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakati odzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa Studio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa makumi emadhora ekuAmerica kana kuti 20 US dollars vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kuzana remadhora kana kuti 100 US dollars kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushushikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano rePlatform for Youth Development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepa Western Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva misha neminda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyobata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka izvi zviri kushungurudza vagari vekuChipinge. Vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchia vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. vano tipachiri kushaniswa mitemo ya ishaniswa ni urumende iwa pambe vyero dizia uye vano kuzira kuti mitemo iwanduzwe kuti pawe ni kutaurea na pakatipe vano makanzuru kana urumende pasa tipaitwa dano reku waka doroba kana kuunza kambani munjimbo
isu utakati chuti urumende dae yanga ya kwani sakuti itarisise mitemo inokwani sakuti vano vange vachi gara pa waka gara zvakasununguka vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo vanokwanisa kunga ivo vachineka madecisions nepavanogara kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita seCommunal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuwadi 16 kwakondo kwakare kuchipinge amai zvironzo kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Timweni zhinji isvitsadzi hadzina varume dzakazvigarira amweni akaramba amweni ane humhuri hudotori kudai tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo hazvisi kutirerukira vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidaita nyaya iyi anobva nzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuti zvakati pakati ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa ende handigoni kubviswa nekuti isu magari edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedai nekuti taito dhidhi yemunhu wemumaruzevha mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapa ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana kutunga muzorofinda zvinhu regerai vagare pasi.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mambosha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vachiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isu chete tiri kuita tinoita basa nemutemo nekuti hatingomuki ndati ndisasiyiwo wekanzuro ndava kuita chakati nechakati kwete basa haridaro tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. It is the Regional Town and Country Planning Act inotaura kuti basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana vazamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari madzishe makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tomotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati tapinda pamhepo, Marvelous Musanganya wewe Studio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru especially tikatarisa Cameroon iyo iri paGroup G parizvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichiwina. Ikawina ipapo inenge yave ne 4 points inenge yatova nechance yokuti inge ichiedererera mberi, asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tiriona kuti ine 1 point, saka iSwitzerland inenge tarisira kuti inge ichidhirowa isina kukuisa makosi akati wandei apo ichitamba neSerbia, asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. Yesuna zvisiku maoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi. Akatarisira kuti inge ichikunda Brazil yezve Switzerland kuti inge ichitadza kuwina. Apo inge ichitamba neSerbia saka zvakati umeimbi chana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi makwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina. Kana kuti inge ichiwana draw, ikawana draw inoenda ku 4 points. Iyezve South Korea inenge ichitamba neportugal. Portugal mazhinji akatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba neSouth Korea. Saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point kuti iende ku 4 points, especially kana South Korea ikarowa neportugal. Mukana mukuru wekuti vafana veGhana vange vachiwana revenge kune Uruguay. Toziva kuti Saurus neUruguay vakaita semu 2010 World Cup muSouth Africa. Saka mukana mukuru wekuti panumber 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi. Ndiri kuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point kuUruguay. Point ichaita kuti inge ichienderera mberi. Nemaonero angu ndiri kuona Portugal ichikunda kana ichiwana a point kuSouth Korea. Izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Ayo anga ari maonero muongorori wenhabvu dzemitambo dzemitambo muzi wetu Adebe asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga uyo anozivikanwa neremagita rekuti Black Box muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Kupazisa izvikuru ndokupazisa ine mufaro ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipa mukana uno
zvemagitare makazvitanga rini
Janet Musanga the Black Box. The Black Box is now my stage name, aka again Gogon Saladi, nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer whatever it means. Pandakaenda ku studio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwe kuone vanhu ndichiimba ndakanotsikisa muna 2019 ndakatsikisa ma songs 2 saka yakabuda iri nengi a 2 track CD panga pana ndona matiradenga na Love is Visibly Tangible.
Zera renyu irori vemhuri yenyu vana kana variko veukama vaitwo kudii?
Ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa. Then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo, vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
True, a blue so true. A blue I never knew, a blue not new, a blue so true.
A blue. Veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu yamunoimba?
Pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo, ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano, unoono vanhu vachivhiwa, vamwe vachilaika, vamwe vachikwanisa kusubscribe. Saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura. Zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu.
Vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct, vanondibata pa 0780 591 273, 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi? Tichiona kuti makazvitanga mati deiwo zera sezvamambotaura.
Vanhu vasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechii. Machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva and vanokurileta nemusic yako, ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonziona ICD rake kana kuti one afternoon yamboplaywawo papanhingi pamhepo. Zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona. Saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa.
I don't know what to do in the night. Anga makateerera hurukuru yaitwa na Evans Zinengane muimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise misoro yenhau zvakare. Nengo yebato reMDC inotungamirwa na Douglas Monzora vano rest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havasi kushaya hope nedano ravamarara. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gifts Dube.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 Mpalakazi 2022 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1.
Abe Zimbabwe abahlala kule Botswana sebesisavela ukuthi umkhakha omutsha we COVID-19 osutholakele kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu yakhesimosi. Kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ludluliselwa phambili ukhetho lwama-by-elections eBinga obekumele lwenziwe kusasa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Botswana lithi selithole olunye uhlobo olugciwane lomkhuhlane we-COVID-19 elikumuli linye lalolu khathesi olubizwa ngokuthi yi-Omicron. Lokhu sokudale ukukhathazeka okukhulu kuzulu oselizweni lelo okuqela abeZimbabwe bona abalungiselela ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube usedulela lolu daba.
Isikhulumiso gaja olubona ngezempila kahle kwele Botswana umnumzana Christopher Nyanga uthi akukabile sizathu sokuthi uZulu ayethuke emva kokutholakala kwemikhakha emibili ye-COVID-19 kuyona le iviki.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1
uZulu yaziswa ukuthi sekutholakale omunye umhlobo we-COVID-19 okumulinye lomhlobo we-Omicron.
Unyanga uthi ingcwethi ziphezu kokudingisisa ukuthi kambe imhlobo emitsha le ingabe imumetheni.
Scientists are still studying the behavior of these sublineages in order to conclusively determine.
Ingcwethi zisacubungula ukuthi umhlobo lo uyamumetheka masinya, uyabulala kumbe kawuvumi ijekiseni ye-COVID-19.
Noma kusenziwa uphenyo phezu kokuthi imihlobo le ingabe isiphatha kanjani kungakathathwa izinqumo, abanye abeZimbabwe beleBotswana abafana lonkosikazi Sindiso Sibanda bakhathazeka ukuthi lokhu kungagcina kuphambanisa injabulo yokuthazela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha.
Kodwa akusasethusi kangako ngoba sesikwazi ukuthi i-COVID into okumele siphile layo. Lanxa nje sikwazi ukuthi sesilungiselele ukuthi siye emakhaya siye kukhefu. Ukuthi engxenya bomthetho bangasalisa ukuhamba bagcine sebesenza ama-lockdown, kodwa thina nje singabantu singuZulu sesikujwayele lokhu, sesikuthatha njenge-flu nje eyansuku zonke. Sesikwazi ukuthi nxa usule-flu usukhwehlela usutshaya likhanda uyathatha ama-immune booster akho, udle kakhulu ama-orange, unathi itiye le-lemon, ufuthe impilo yaphambili. Hhayi akusasihluphi kangako lokhu, sesikujwayele.
Umnumzana Mtokozo Thebe yena ohlala eHabron uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi uma kukhayelelwe ikhefu kuqhamuka eminye imhlobo ye-COVID-19.
Mina kungani kuyangixaka ngombono wami, so ngani abantu laba abaphethe amazwe why this COVID wasn't detected a long time base kuze kukhethe inyanga phela izinto ezinje ziyaqina zisesabisela ukuthi ucina usisizwa sokuthiwa i-movement kumbe namabhoda asevaliwe.
Ele Botswana elo elaba yilizwe lokuqala ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokuqhamuka komhlobo wegciwane ele Omicron nyakenye ngolwezini. Udokotela Sikhulile Moyo odabuka eZimbabwe odwa eyisalwane seBotswana nguye owabamba umkhuhlane we-Omicron. Imihlobo le noma nje ithole kwakuqala eBotswana ibhahile emazweni awezekazi le-Europe nele-Asia lapho okule-China eke yavimba abantu ukuhamba-hamba kwamanye amadolobho phansi kohlelo le-lockdown. Ukumemetheka kwe-COVID-19 emazweni amaningi kuqala eZimbabwe leBotswana bese kwehlile okwamagama kwabona inkokheli yekethisa imigoqo yafakwa ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane lo. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Zolu dlulisele phambili ukhetho lwama-by elections eBinga okumele lwenziwe kusasa. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kabahlawulanga ngemfanelo imithelo etshiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Kundakwashe Munsanka okubandla le-ZANU-PF eBinga.
Dube okwenzakalayo ukuthi after inomination court mhla ka 2 November 2022 kwasuka la kwaba lesikhathi ngiyakholwa kube umhla ka 11 kusiya phambili lapho esezwa khona ukuthi iZANU PF ifuna ukuthi iphikise inomination yama candidates ethu amahlanu kusho ukuthi ku ward 23 ku ward number 6 ward number 8 low ward number 10 so ama ward ona lawo bawa konte low ward number 15 bathi lawo ama ward ama candidates ethu ayelezikwelethi kodwa thina sasikwazi ukuthi abantu laba basebe nominative so bazosuka ke laba bantu baye court besiya kuthi laba bantu kaba nominatewa ngakuhle. Okwenzakalayo nje lapha yikuthi iZANU PF dube ivele iyesaba ukuthi kathesi kakusela lapha bangawina khona. Yikubona ukuthi umsindo ngapha eBinga kathesi uyamangalisa kakuhlaleki abantu sibelala phandle kwama isizathu ukuthi bayakwazi ukuthi bona vele akusela lapha bangawina khona.
Lo ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda athi umnumzana Kutakwashi Musanka usibanda okubandla le-CCC ake sizokukhona manje uNomzana Kutakwashe Musanka okubandla le-ZANU PF.
Ukhetho oleBinga kuthiwa ngesilungu lususpendiwe alukabi lama-dates khanya mhlaka 4 January yikho lapha okuyaba khona le-court i-verdict yakhona esikutsho yikuthi umthetho wona uthi umuntu nxa efunga ngukansela akamelanga ebe lesikwelethi esekansel amalangeni akwana 120 days before inomination court. Kwatholakala ukubana out of 6 ama-candidates we-CCC abangu-5 balezikwelethi zeBinga Rural District Council. So kwathi kwenzakele izeki yona ayisakukhangelisanga lokhu ibafaka kuma-nomination okwaba yinto iZANU PF yakudobha yathi kudobhile iZANU PF yabesiya e-court.
Lo ke umnumzana Kutakwashe Munsanka okubandla le-ZANU PF. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission isidonselwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso ezimeleyo e-Project Vote 263 phezu kokwala ukuveza uluhlu lwabantu abalilungelo lokuvota olugcinwa kumakhompyutha i-electronic voters roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela ilinhlanganiso afikise udaba lolu enkantolo izolo. Umqondisi we-Project Vote 263 uNumzana Youngerson Mathete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kaningi ukuthi iZEC ibatholise i-voters roll kodwa isala. Ngeviki edluleyo umeli weHarare North ePhalamende uNumzana Alan Norman McCann olilunga le-CCC laye uvule icala ebophisa ikomishini le phezu kodaba olufanayo. I-ZEC ithi ayila electronic voters roll. Ithi abafuna uluhlu lolu kumele bethenge i-voters roll edindwe emaphepheni, yona ebiza inkulungwane zamadola emelika ezingamakhulu phose amabili, $187,000 ukwalo lunye. Uyaxokozela kubandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esimangalelwe emthethwandaba ngumnumzana Norest Marara othi uthiwe phandle kokhetho lokudinga umongameli omutsha webandla leli. UMarara uthi bekufanele abancintisayo bekhethwe nguZulu hathi iDalele National Council. Kodwa umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi uMarara ukhuluma angawaziyo.
When he's saying that he was given the opportunity because he says he wants democracy, the National Council snubbed him because he is not known. So he cannot blame democracy for not accepting you, for not choosing you, for not electing you. This is a democratic process. You cannot impose yourself on the people. That is exactly what he's trying to do. He's not suing the government, he's not suing the President Mandora. He is suing the National Council for his unpopularity for rejecting him.
Uthi uyasimangalela ngoba ufuna ukuba kube ukhululeka ukhethweni kwabantu kubandla lethu. I-National Council kayizange imkhethe ngoba kaziwa. Angeke athi akula demokrasi ngoba kakho engazami ukusiphosela ebantwini. Yikho lokhu akuzamayo ubophisa i-National Council ethi kaziwa umuntu wangena kubandla leli kulandela ukukhethwa kwakhe umongameli webandla. Wangena ku-National Executive kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lethu. Wayengaphi umuntu lo? Wayekuseliphi? Wayekudistrict yiphi? Wayekubranch yiphi? Ubani wayengumthinisali wakhe? Ibandla leli alikhulumi ngabantu nje. Ufuna ususwe uDokotela Msengezi, uVincent Tsvangirai nabanye. Asikwazi ukuba uzamani uyadlala
nje. Decide to disqualify them. And these are the people that you were appointed with on the same day. And now he's crying simply because he was not elected. I don't even know what to define it. It's a joke.
UMnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, wexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Kuyatshengisa ukuthi sikhanda ukuthi abantu babe kuwa-political party abe ngabantu abafuqa kakhulu idemokhrasi, ikakhulu ngakhayela abantu abaku-opposition noma okwenza sibiza nge-ruling party kuhlala sithi thina ile-demokhrasi. Kodwa lokubuhlungu ukuthi khase sikhangela loko kwenzakala ku-MDCT kuyawumarara lomonzora kase sibona umarara ungathesi ye-court ukubana afuphi ukuthi ayangena lo presidential candidate epathi naleyo. So kubuhlungu khona ukuthi lo ukuthukuluzana phose uyadingasa ukuthi nxa sihambela leyi phathi ngathi kulama-factions lokuxabana kulokungazwisisani phose engxenye lokuthi abantu bakhuleke kube idemokhrasi yakhona iyashoda ikabantu bahambela amakhodi engxenye phakathi kubanye ababhayelana phandle kulokwesa abantu ukuthi hhayi umarala bengangena adrayi lo monzora engxenye laba lokumonzora bayesawuthi bangadliwa sibona ngathi i-confusion ekhona eyenzakalayo but eqinisweni khona okungakuphuka kuyadingisa ukuthi hhayi ibathi i-MDC kuziqhubekisela phambili kabanzima nabo nabe sebexabana bona.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kube lalokho okuthiwa ngesilungu internal democracy nxa kubuya amabandla nje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba okokuqala phela i-party e-opposition ikhangele ukuthi lise iyengena kupower. And ukuze uthele usekelo lwabantu, abantu kuqala bakhangele ukuthi lina liziphatha kanjani. Kodwa ngendlela abaziphatha ngayo kathesi kuyakhanya ukuthi likhulelani ibandla akulakukhululeka abula democracy. Kuthoni lokho? Kuthi ukuthi nxa usikhangela kubahlali bezimbabwe sokuthiwa sofanele uvote. Ibandla elinjalo liyancedisa ukuthi lithole usekelo lwabantu ngoba abantu bahle baligelele baneyise babona ukuthi uma behluphana kanje besayi-opposition bangangena esikhundleni zokuhulumende sebenamasosha sebele-army bangathi so lokho kutho ukuthi ukuthi hhayi ngendlela abaziphatha ngayo benza ukuthi nabona abantu ababalandelayo abayingoswana bahle babaleki bathi nanje kusele kuyikukhokheli kuphela abantu bethiyane le-MDCT bengaqhubeka beziphathe ngendlela abaziphatha ngayo.
Kuyini okwenza ukuthi vele kube lokuxokozela okungaka nxa kusenziwa okhetho kumabandla wonke nje ezimbabwe?
Okokuqala ukuthi sesingabantu abaningi abafisa ukuthi asingathi abapower 100 abanye abafundi babuse yanqaba abantu engakabathandi. Yikho nqa abantu bengena sokuthiwa kuyamakhombisa amaphathi ngokuthiyana kwawo ngobuningi bawo. Omunye lo munye uyakhangela ihambe leyo ofuna ukuthi angenzane kami ngingamela yini. Engabona ungathi engamkhuya lo kuthiwa yi-thread ngesikhiwa. Uyathi samvayele phandle uprose ukuthiwa ngezindlela abantu esaluza esingathina yi-focus levision ukuthi injengoba kutholela phandle ukuthi singene uhulumende wezane siqhubeke siye phambi. Sesilisana thina sodwa ngokwenza njalo futhi senza izanti yeziqhubeke ibusa ngoba sesigonana thina sodwa. So ngamafitshane abantu sebelela izikhundla sebalahlekelwa injongo ebanzi yokuthi injongo kwama-political parties kakhulu ama-opposition kuthi sineni njengamazimbabweni sisilise izanti yeziqhuba izanti yef sibe lohulumende ozahlonipha abantu sibe ne-development umnotho welizwe uvuselelwe abantu baphile ngcawulela kwabeyokhona kathesa.
Mnumzana Ambrose Sibindi, ukunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, besixoxa laye ekoBulawayo. Siya sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela lokulwisana ngenqindi edale lephalamende kweleSenegal izolo ngemva kokuba elinye ilunga lesilisa laleli dale lebandla eliphikisayo lijaye ilunga lesifazana ngempama lona lamjikijela ngesicathulo ngesitulo ababili labo bagcina bethana ngenqindi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uWorld Cup 2022 odlalelwa kwele Qatar sokudale inkulumo ngemva kwezinqumo ezithethwe kusetshenziswa iVAR ezidale umehluko kumphumela yeminye imidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Intshantshu zindaba ezemidlalo uPraise Dlakama wakoBulawayo ngomunye wabasola inguquko esilethwe kusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku uWorld Cup 2022.
Ku-introducer kwe-technology ebhoreni inezimatches zakuthabela kakhulu ukuthi kuyanceda but nxa sekuthale iWorld Cup le sokuningi osokwenzakele osokutshengisa ukuthi sokususa iflena lana esasilayo ebhoreni like umuntu even engadoda kathesi kasagijima ethaba ngoba semelela kuqasa bona ukuthi yigo kumbe yasogo ngoba sofana nxa sigala kuWorld Cup ama-decision amaningi questionable sokwenzakala into eziningi ezenza ukuthi sibe lokusula. Ungakhangela igoyina le Japan ukhangele i-penalty ephiwe uMessi le first game so far hayi i-technology isikhiphe ububhora lokuyana esap lawo so I think sokumele at least bayi-minimize ingabi ningi kakhulu olompembe baphiwe amandla sibile ukuthi ibazidicidele e-ground ngoba singaqhubeka kunje so I think kuyagcina sokusenza ukuthi ibhora licine lingakachazi ngendlela thina esabe silikhangelele ngayo.
Umqeqetshi wahambisa iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kumidlalo yama-Olympics yaqhutshelwa kwele Brazil ngomnyaka 2016 uShadrack Mlawuzi uthi yena uyayamukela inguquko elethwe kusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumidlalo yezwe zomhlaba.
Athesi akusela sikhathi sokuthi ama-teams ayenze i-time wasting ngendaba yokuthi sokule technology entsha esetshenziswayo to calculate isikhathi esizadlala amastoppage ne-substitution ngama-injuries lalapho ama-players singathi kumbe ibhora lima khona eni i-technology eyinye esinazilela kuwelka orela beli lama-sensors lokuthi lincedise uref ukuthi nxa kumbe sokule offside.
Olandela umdlalo wenguqu eyisakhamuzi sakoBulawayo uThando Bhebhe laye uthi amathuba okuba lokuqilibezelana asinciphile kakhulu ngaleli nyathela lemitshina.
Mina ngokubona kwami ukungena kwe-technology kwezebhora kuthuthukisile ibhora ngenxa yokuthi kuyenze izinqumo ezazingakwazi ukuthatheka kudala zithatheke lula kathesi. Izinto ezazingabonakali ngelihlo lenyama sezibonakala lula ngemtshina. Yikho ngisapota ukungena kwayo kwethekhnoloji kwezebhola. I-FIFA kwamele yenze imizamo yokuthi iyehlise
isikhathi ezithathwa ngo-referee ukuthatha ama-decision. Kwamele kube le efficiency mangingakubeka ngesikhiwa. Befundele ukuyisebenzisa fast i-VAR.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphikisane kakhulu ngegoli elihlohlwe liqembu le-Japan lidlala le-Spain ngolwesine ngemva kokusetshenziswa i-VAR ukuze kubonakale ukuba ibhola belingaphumanga yini enkundleni phambilini kokuthi ele-Japan lihlohle. Ukunqoba kwe-Japan sidla i-Spain nge-2-1 kudale ukuba omabili lawa maqembu adlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ephuma kusuka Group E ukuthi ele-Germany libuyele ekhaya. Amanye amaqembu asefinyelele esigabeni esilandelayo ngabalisa i-Netherlands, Senegal, England, i-USA, i-Argentina, i-Poland, i-France, Australia kanye le-Morocco le-Croatia. Namhlanje ikho kuzakwazakala khona amanye amaqembu azadlulela phambili ephuma kusigaba Group G lapho kuleqembu eliphuma kuzwekazi le-Africa ele-Cameroon lona elidlala lele-Brazil kanye labo Group H lapho kulelizwe le-Ghana lona elingqikelana lele-Uruguay. Yimele isibe 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, siwubikele mfowethu ukuthi uhambe njani namhlanje. Sibikele njalo loZulu imidlalo yalamhlanje ku-Group H. I-South Korea inqobe ele-Portugal 2-1. Siyakwazi ukuthi kule minye njalo imidlalo kade idlalwa namhlanje, sibonileke iGhana ingqikilana le-Uruguay. I-Uruguay khonapho inqobe iGhana 2-0, kutsho ukuthi iGhana le-Uruguay seziphumile ekumdlalweni lo. I-Portugal le-South Korea ku-Group H izo sezingene kusigaba esilandelayo esibizwa ngesilungu ukuthi i-group ye-16. Kuzobuya ke imidlalo ebuyayo ke ngesikhatshana esilandelayo. Siyabona ukuthi iCameroon iyabe ingqikelana khona ngale ke le-Brazil kwele Qatar. Singazi ukuthi kozala nkomoni, kodwa iCameroon abanye bathi bungazani ilume kubisibile kakhulu ngoba kukhanya ngazani kayitshayi kangako. Kuzobuya ke iSerbia iyabe ingqikelana ke le-Switzerland. So ke kumnandi kakhulu konoko ke okwenzakala khona ngale kwele Qatar. Sikhuluma njalo ke iSenegal le-Morocco sezingenile kusigaba se-16 yena leyo. Siyakwazi ukuthi kusuka kusigaba se-16 sokungena ke ama-quarter finals. Singazi ukuthi kuzwekazi le-Africa iziphi eziyaphuma khonapho ke kumbe ziyangena kusigaba sama-quarter finals. Okwamanje ke sithi ke libukele umdlalo okhanya zani uzaba mnandi, umdlalo we-Cameroon le-Brazil. Kube sokuya njalo iSerbia le-Switzerland abadlali nje bathela amanzi. So ke hayi kunjalo ke kwezomdlalo. Ye, so ke siqhubeke siya phambili.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo Was a Friday liviki silomhlabeleli womdumo oyirumba uzizwe Sibanda uzibiza ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Umdaweni uhamba leqembu lakhe ele izingonyama njalo baphethe idlalade labo elitsha. Untungameli Ngoma weStudio 7 usipha lolo daba.
Insizwa yakohingwe ePlumtree ehlabela ikwele South Africa.
Ye inkomo linjani baba ngilingelele nakubalaleli umuntu kalahle khala ngomuntu. Ngisho ukuthi ibanga sesilihambile manje sesilelidlaladi lesine sesinama album awu-4 ngempela awezingwenyama. Ndelele lamanje emtithezembu yabahwa abantu baliyamukele kakhulu. Ubela babonise uthando nako kubonisa ukukhuphuka mpela. Ngiyayithanda kakhulu indlela abantu abasapote ngakhona this season.
Idlalante leli lile ngoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Choose Masikhethela, Ntulika, Thobele Mbongolo kanye lethi Funda Kwezakho. I'm not going to be able to do that.
lena idlalate lakho mtawini balithola njani?
Ye abafuna leli dlalate kushukile ngathinta mina la ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala ku 0655342492. Ya ngithola lapha mina uqobo umuntu kalahla sibili lapha sikhuluma ulithole sikhuluma ukuthi yabungathi nami ngapha eGoli makuthi uyabusekhaya ukuze ngikwazi ukufunifikisa kuwe. Ya ungangithola kulezi number ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ye kubalandeli ngitabalandeli mina mabayibambe lapho senze ukubhimba lapho bengabe sayiyeka and ingoma iyeza and ingoma ikhona isazoba khona futhi ingoma so mabayibambe lapho bengabe samuva lapho ngoba ngibathanda kakhulu nje indlela abangithanda ngakhona abathanda ngakhona esinye zokubhimba sinje zokutabayila so mabayibambe lapho bengabe sayiyeka ye khili khili.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingonyama ngale
azizwa ukuthi sithini kona ngale eyingwe uyazi sengigide lapha ngaze ngaginqa okunye zingalikubone so ke othi ke ngiethule isithukuthuku yekule dokotela namhlanje ke sikhangela ukwenzakala kumncintiswano wenguqu wamazwe omhlaba okuba nginkezo eFIFA World Cup 2022 kona ngale ke kwele Qatar singakehlukani sihlobo sikhangeleke sigokhela namhlanje abezimbabwe abahlala kwele Botswana sebesesabela ukuthi umkhakha omutsha we-COVID-19 usutholakale kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MDCTT elikhokelwa ngumnumzana Tagias Monzora. Soludluliselwe phambili uketho lwama-by-elections ebhinga obemele benziwe kusasa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilo mhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibiza ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale Zulukandaba, sibe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.